vamunanga gwavataura mashoko aya mushure mekushanyira chigaro chemvura chemoton Jeffrey Waterworks uko vaudzwa matambudziko akatarisana nekanzuro panyaya yekuwanisa vagari mvura yakachena mutungamiri wenyika audzwa nameya vekanzuro vakuru vakuru vekanzuro kuti zvingave nani kuti kanzuro itore mvura kubva kudhamu remanyame sezvo mvura iyi isingadi mishonga yakawanda kuichenesa vati iyi ipfungwa yakanaka chose uye hurumende ichabhadhara mari yekuisa mapombi ekuti kanzuro itore mvura yakawanda kubva kumanyame
nekuve hurumende ndeisu zvichabvisa mari kuzvigadzigwe zvigoka
pari zvino hazvisati zvazivikanwa kuti panodiwa mari kuita basa iri asi patove nenyanzvi dzakabva kusouth africa dzave kutogadzirira kuti chirongwa ichi chichitanga kuitwa vamunangagwa avo vange vaine makurukota ezvemari matunhu nemadhorobha uye mvura vati vaudzwa kuti chigayo ichi chasakara uyewo vaudzwa kuti mvura inobva mudhamu rechivero yakasviba izvo zvinoita kuti kanzuro ishandise mishonga yakawanda kuchenesa mvura yacho meya veharare vaherbert gomba vaudza studio 7 kuti zvinofadza kuti kunyange hazvo kanzuro yange yari kutora imwe mvura kubva kumanyame hurumende yawedzera uwandu hwemvura yayari kutora kubva kumanyame
chachiripo ndechekuti vauya vakaona mashandiro atiri kuita pano vakauya vakaisa muono wavo vakaisa rubatsiro rwekuti dai musha wafamba zvakanaka vakwanisa kutisanganisa tose madepartments egovernment nemainstitutions egovernment kuti zvinhu zvedu zvitifambire zvakanaka saka takurukura maererano nekuti mvura ingabve here kuna manyame kuti uye pano inge ichibikwa yakawanda ino manyame idhamu rehurumende vada kutipa mvura pano saka zvinhu zvinofadza kuti taakuita muono umwe chete sevanhu vemuzimbabwe
vativo zvinofadza kuti hurumende yari kubhadhara chikwereti chayo chemvura kukanzuro yeharare mabharani mukuru wekanzuro yeharare vahosiya chisango vati mvura muchivero yange yari shomasa uye danho ratorwa nehurumende rakanaka chose nekuti zvari kureva kuti guta richawana mvura yakawanda
kuti tochiwedzerwawo mapambu kutiwana mvura yakawanda muguta wedu ichiuya mumaruva ichisakuchuta zvakanyanya kuitiro yanyanya aut
asi vachisango vati kukwira kwemutengo wemagetsi kuchakwidza mutengo wemvura vachiti vange vari kushandisa mazana mashanu ezviuru zvemadhora kuzvigayo zvemvura uye pari zvino vari kushandisa mamiriyoni mapfumbamwe pamwedzi Harare nemadhorobha akaitenderedza akatarisana nedambudziko rekushomeka kwemvura zvekuti nyanzvi dzinoti chinodiwa kuvaka mamwe madhamu akaita sekunzwi kuti pawanikwe mvura inokwana vanhu vese ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.